tinoona sekuti ndo basa redu isu vatapiwe nhau kuferefeta zvakadero zvichipedzisira zvaita kuti vari munzvimbo vanobata nzvimbo dzeutongi dzakaita sava Obadhaya vapinde mumataredzi mhosva nenyaya iyoyi. Saka ndo basa redu isu vatofanira kunge tichiita kuitira kuti vanovavhotera vacho vazive kuti vari kuvhotera vanhu vakaita sei.
Chii chakapa kuti utevere nyaya yekambani yedrugs?
Chakapa kuti tiitevere nyaya iyi ndechekuti mitengo yavaitaura yezvinhu zvavo zvavaida kutengesera hurumende yanga iri pamusorosa kudarika mitengo yezvinhu izvi muzvitoro zvedu matoti mumafamasi. Mamaski avari kuda kutitengesera anoita iwo inodhurisisa inoita $5 asi ivo vanga vakaiisa pa$28. Saka ndo zvakaita kuti tinyanye kuona kuti aiwaka panguva yekumanikidzika munguva yecovid yakadai vanhu vopama vobirwa zviri pachena kudai zvakatisunda kuti tiferefete nyaya idzi.
Unotora sei mabatirwo ari kuitwa nyaya yeuori muhurumende nekudyidzana kuri kuita kambani yedrugs nehurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Ndinoona sokuti mukuru wehurumende vaMnangagwa yave nguva yekuti vaitore matanho kuburikidza neutungamiri hwavo nemaminista avo vaone kuti uori hwapera muZimbabwe. Ndinoona sokuti vakaramba vakanyarara vari kutendedza uori kuti husvike mumaministri ose zvavo. Tichapedzisira nyika yose yangova nyika yeuori, hapana chichafamba, hapana chinobuda, uyezve nyaya yeupfumi haienderere mberi nekuti uori hunokwadza vasina mari vakaita sevarombo vari pasi pasi vanotoda kubetserwa nehurumende. Saka kubira vanhu varombo hakusi kubira hurumende, kubira vanhu varombo.
Takanzwa hurumende mazuva mashoma apfuura ichiratidza kusafara kwayo neburitswa kuri kuitwa nhau dzakanangana nenyaya yekambani yedrugs. Imi sevatori venhau kana muchiita basa renyu, munonzwa sei mashoko akadaro kana achibva kuhurumende?
Isusu tiri kukurudzira hurumende kuti isati yaparura mashoko ayo kana kushora mabudisigo ari kuitwa nhau iyi nevatapi venhau, dai vamboferefeta. Vapedza kuferefeta kuti ndo zvatawana izvi. Pari zvino kwatiri isu tiri kutoona sekuti basa redu tiri kubata zvakanaka nekuti mutungamiri wedrugs vakamusunga havasati vamupa bheo kuti ange achibuda. Nhasi taona vaObadhaya vachisungwa vachiendeswa kumatare. Saka tiri kufara, asizve tiri kukurudzira hurumende yacho kuti ngairambe yakatarisawo zvatiri kutaura. Ndinofunga sokuti yambiro iri kubva kuvatapi venhau yakakosha kudarika kunyengedzana kurimo muhurumende.
Vasungwa vaviri ava vanguwaya nava moyo, muri kugutsikana here kuti ndivo chete vanga vachifanirwa kunge vachibatwa nenyaya iyi kana kuti mune muonero wakasiyana?
Isu sepataitapa nhau iyi takaona kuti vamoyo ndo vanopedzisira havo kupa mutemo wekuti ngatishandei nekambani iyi. Asi pane ratingati dungwe revanhu vanofanira kunge vachisungwa vose vanga vari mukati menyaya iyi, kubva kuministry of health, kubva kunatfarm, kusvika kufinance, vose havaifanirwa kunge vachisungwa. Uyezve tiri kungoramba tichingonzwa vamwe vachiti drugs ine ukama watingati husawira nemhuri yekwavaMnangagwa. Asi chatisina kusangana nacho umbowo hwakanyorwa pasi kuti umbowo huripo kuti ava vanodyidzana neava, but nyika yose ndo zvairi kutaura.
Pane zvimwe here zvamuri kuongorora kana kutevera zvamuchaburitsa zvinogona kunge zvichizunza nyika yose?
Isu sevatape nhau kuno kuZimmorning Post tine mainvestigations kuferefeta kwatiri kuita kwakasiyana-siyana muhurumende yavaMnangagwa. Pari zvino tiri kutarisana neministry yezvicherwa, ministry of mines, kwatiriona kuri kubvawo zvichemo zvakanyanyisa kuti ministry iyoyi vanhu vose varimo vari kuita uori Saka tiri kuferefeta zvedu tinazvo zvatinazvo zvatioti makoti documents nemasource documents atinawo atiri kushandisa pakuferefeta nyaya iyi ende tiri kutarisa kuti mumazuva mashoma anotevera ndofunga hurumende ichatorawo matanho ayo nezvatinenge tabudisawo.